Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheCommonwealth change chishanya munyika chinoti chasangana, chinoti vanhu vose vachasangana navo vari kuti Zimbabwe ngaidzoswe mugungano rayakabuda iri. Vaimbova makurukota ehurumende vaJonathan Moyo navaPatrick Zhuwao avo vari muupoteri vakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato reZANU-PF nekumbokurudzira kuti ribviswe panyanga. Varimi vochema-chema kuti mbeu yepfumvunza yavari kupiwa kubva kuhurumende ishoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova makurukota ehurumende muzvinafundo Jonathan Moyo navaPatrick Zhuwao avo vari muupoteri vanyorera tsamba kunhengo dzebato reZANU-PF vachikumbira ruregerero nezvavaimbotaura zvekuti ZANU-PF iparadzwe nekubviswa pachigaro. Vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti vaviri ava havana kutumira tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana kubato reZANU-PF sezviri kutaurwa nevamwe, asi vangonyora tsamba iyi kuruzhinji vakanangana zvikuru nevatsigiri vebato reZANU-PF. Vaviri ava vainge vari muhurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasati vapidigurwa nemauto muna 2017. Asi mushure memashoko avaZhuwao navaMoyo aya, bato reZANU-PF rinoti pane mukana wekuti richavatambira ndokunge vasvitsa tsamba kubato vachikumbira ruregerero. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vaimbova gurukotara zvokuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo nevaimbova gurukotara iona nezvevechidiki vaPatrick Zhuwao panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe vakanyora tsamba vachikumbira ruregerero kuZANU-PF nenhengo dzayo zvichitevera kutsigira kwavakaita vachamisa musarudzo dzemuna 2018. Mutsamba yavo yaburiswa padande mutande reTwitter navaMoyo. Vaviri ava vakati vaiona sekuti kutsigira vachamisa kwaizoita kuti vanhu vazhinji vane mafungiro akasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika. Vabatane kana vachamisa dai vakabudirira musarudzo idzi, idzo dzavanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. VaMoyo navaZhuwao vakataurawo zvakare kuti kubviswa kwakaitwa vaMugabe kwaisava pamutemo. Taedza kubata munyoro anoona nezvemitemo muZANU-PF vaPaul Mangwana vakatitaure nemutauriri webato ravo vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vasiri kudayira nhare dzavo, asi mushandi mukuru anoona nezvoburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo harisati ratambira tsamba iyi.
Hongu musangano hausati wagara pasi kuti ongorore kuti danho ratorwa nevakomana vaviri ava vaZhuwao namuzvinafundo vaJonathan Moyo richafambiswa sei. Asi tinocherechedza kuti mutsamba yavo hongu taiona ichitenderera pamasaisai vachitiwo vanokumbira ruregerero nekupikisa kwavakaita musangano nokupesana kwavakaita neutungamiri hwemusangano zvekare nedanho ravakatora rekunge vachitsigira vaipikisa musangano musarudzo dza2018. Hatisati tatambira tsamba iyoyo kumusangano.
VaMugwadi vati vaMoyo navaZhuwao havafaniri kutaura zvavanoda kuti zviitwe kana vachida kudzorwa mumusangano, kunyange hazvo vachitipa nemukana wekuti vatambirwe mumusangano wavo.
Chandisingangokurudziri zvangu ndechekuti kana vanhu vachidzoka kumusangano hongu tinozvitambira, asi mutsamba dzavanonyora havadzoki kumusangano nezvisungo zvavanoda ivo.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauro webato reTRIPC vaOstalosiziva vati vanga vari parwendo vakatitaure nemukuru wavo Muzvare Fadzai Mahere avo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati vachamisa vakagona zvikuru nekusaswededza vaviri ava pedyo navo vachiti vakafanana netsuku kuviri.
Mwoyo yavo ichiri kuZANU-PF. Chakaita kuti vaite sekunge vauda kutsigira vachamisa ndechekuti vaiziva kuti havasina nzvimbo muZANU-PF mushure mekunge vamugabe vatandaniswa.
Vamukundu vatiwo kutsigira vachamisa kwakaitwa navamoyo navazhuwawo kwaive kurwadziwa nekubviswa kwakanga kwaitwa vamugabe pachigaro.
Zvimwe zvese zvavaiita zvokuda kunyepera kuita zvokupikisa ZANU-PF yange iri nzira yekuda kuzotsvaga kunyengererwa uyezve kwakuri kurwadziwa nezvakaitika muna 2017. Asi ava havasi vanhu vatingatarisire kuti vangamirire utongi hwejekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Muzvare Swangile Mugijima vati tsamba yavamoyo navazhuwawo iyi inoratidza zvinhu zviviri.
Yokutanga ndeyekuti iyo ZANU-PF ndiyo inenge yakatovadaidza kuti dzokai muzotibatsira kuriga maelections. Noti tikatarisa kumashure uku ndoo vakanga vachibatsira ZANU kuriga maelections vanhu ivava. Chechipiri, anogona kunge vari kuda kuya vavomutsiridza chifoti yavo yavachazofaita kubvisa futi mhingirikini iyo ZANU-PF mupawo. Saka zviri pairi.
Vamoyo navazhuwawo vakatiza munyika pamwe chete nevaimbo vagurukota rezvematunhu vaSevhia Kasukwere, gurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi nevamwe muna 2017 pakapidigurwa hurumende yavamugabe nemauto. Hatina kukwanisa kubata vakasukwere avo vari kuSouth Africa kutinzwewo pfungwa dzavo pamusoro petsamba yavamoyo navazhuwawo iyi. VaMuzembi vati havana chekutaura pari zvino. Vazhuwawo vange vasati vapindura mubvunzo wedu wayatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nasi tiri kuenderera mberi nekupeta hurukuro yedu nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nezvekupuwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vachinzi ndivo vanotungamirira mapato anopikisa mudare reparamende. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitanga kuzeya nenyaya yemotokari dzakapuwa paMonzora.
Ndakanga ndikupei nhoroondo yacho because pane zvandakanga ndaitawo ini pazera rangu panotanga second republic. Pane chinyorwa chatakaita semaofficials tichipa vakuru muna 2018 tikati vakuru onai nyika ine tinotudirwo yakapasanukana pakuti kune vanokwidza nevari kutonga yamunotiya polarization inoiyi. Hamufungi kuti zvava zvakanaka here kuti tive nepfungwa ya leader of the opposition anenge achitorwa sepati yehurumende sezvinoitika mune dzimwe nyika dzecommonwealth?
Mungapa muenzaniso here ipapo?
It means kana taita institution ya leader of the opposition anenge achirekognizwa semunhu anenge achiuya pachinhano chechinhamba chechitatu kubva kumusorosoro sezvinoitika kune dzimwe nyika dzecommonwealth. But nokuda kuti ane chinhano ichocho ende anoonekwa sekunge ari pati wehurumende nyange zvakaatyisidza, anopuhwa zvinhu zvinoenderana neofisi yaminista kubva kudzimba kumotikari vanomuchengeta nezvese zvakadaro. Ndo package inopuhwa chii leader of the opposition. Nobva vakuru venyika vavhiya pfungwa iyoyo vakaitambira. Ndichida hangu kuti ndikutaurire chokwadi nekuda kwemaresult emuna 2018 munhu angade akavarura kuwana zvinhu izvozvo nekudawo kuti akanga aita masiti akawanda mupalamendi nemavhoti akawanda iye pachake achiteerera mukuru wenyika akahwina. Munhu angade akatanga kuinjoya mabhenefitsi iwayo ndavachamisa. asazi nizam jokuti macha mika wakaramba kurekonaiza marizao za kanga abuda yuwayo nomba pa zeta kutu masplitu mpati mavo nomba waenda kuma koso vajibano reti kwa ikoko kusikira wa mondura watora wa nwakawanda wa mondura wajibwa watora wa petra wachiyo mkuru anga ina masita akawanda mpala mendi and in the process wajibwa wata chini of the opposition chaka mabela tita waru kuwa na wa mondura ya waya I package yataka agria na yo yataka tina sana kupu wali the opposition and it doesn't matter kutindiani nasu mondo wa mondura nangwana kutu kutindia ani wane ngewara ani
Osaka Paris vino anenge aripo arungopo wa motokari chete here kana kuti pane zvimwe.
Ah well anifati ndaziva hangu ndichiri kuti package yacho nayo yakamira sei. I think chaonekwa nevanhu imotokari. Chisina kuonekwa nevanhu mabasa ekushandira pamwe chete kwehurumende neopposition kufambisa mberi donzo renyika. Chisina kuonekwa nevanhu my ideas anofambisa nyika ari kubva kuopposition. Achipinda mugovernment nekuti hatisi kutasarudzo tisina kuonekwa nevanhu kubatanidza vanhu veZimbabwe kuti kuti varanda vakangoita kunge masvandikongonya kutarisana kwavakarandana isi takabva kumaelections kudhara handiti so zvese izvozvo
ko vamwe vacharamba vanoti kazhinji zvese zvinoitwa nehurumende panenge paiswa mutemo wacho wekuti zviitwe sekuti panenge pachishandiswa mari iri kubva kuhomwe yehurumende kana kuti kutreasury izvozvo zvakaitwa here
zvese zvese zviri kuitwa pamutemo and chamukangoda kuziva ndechekuti kana tikange tisina mutemo unenge uri appropriate vakuru vane capacity kushandisana nezvima presidential powers to create temporary laws zvine lifespan ye 6 months during which time a formal law must be issued, must then be processed through parliament.
Mutaurire wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti mbeu yavari kupiwa pasi pechirongwa chehurumende chepfumvudza haisi kukwana uye vamwe vemapato anopikisa vari kunyimwa. Izvi zviri kuitika apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Kunyange vari kuti vanga vatema ndima huru kunzvimbo dzakaita sekwaGutu, Bikita neZaka nekumwewo vanoti vakangopuwa mbeu inokwana makirogiramu maviri pamhuri. VaWellington Homba vemuraende kwaChikutuva kune mamwa vanoti vakapuwa makapu asingakwani minda yavo.
Mbeu yatiri kupuwa nehurumende yepfumbudza haisi kukwana nokuti tikatarisa zvakaita mbhuku medu isu takapuwa mafisti maviri. Saka takaona kuti haitokwani nokuti pamunhu chaiche takaitira nakapu kapu.
Izvi zvatsinirwa navacosmas masvukume vekuwa29 kupikita south vati vange vachifunga kuti vapukunyuka mukutenga mbeu inodhura.
Ndopatinoti pacho zvinosiririsa ukatarisa ward 4 yekubikita south bereki vakapuwa ma2kg pamusha wochibvunza kuti ko 2kg inonzi chisiriti.
Hurumende iri kupawo varimi fertilizer asi inonzi ishoma sezvo vari kudirirwawo mukapu sembeu. Vamwe vakaita savatiri vashe macheke vekuward 13 kupikita west vanoti pave kuitwawo zvematongerwo enyika sezvo vebato rinopikisa recitizens coalition for change kana kuti TCC vari kunyimwa zvikwanisiro.
Mawadzi wose infact vari kutongotaura zvekuti TCC haikori vanoti hatipiwa tigiri veTCC maifutiwawo yese havatibatsiri kunze kana mazotendeuka kuya kuZANU PF.
Mukuru wevarimisi mubazi rezvekurima masvingo iro riri kugovera mbeu nefertilizer vanoBeth Musiwa vati hurumende iri kupa munhu wese mbeu pasina kusarura.
Dati chiri kupuwa vanhu vese kana munhu akatarisa inyaya yekuti GMV kwavo kudistrictar kuarea kwavo hazvisati zvauya asi kwese vari kupuwa ward by ward. Government hapana pasiri kupa vanhu kapu. Basa redu isu nderechidhomeni harisi rematongerwo yainto agriculture ya
izvi zvatsinirwawo nasachigaro weZANU PF mudunhu remasvingo vaRobson Mavhenyengwa vati bato ravo harisi kupindira muchirongwa chehurumende chavati chiri kupa munhu wese sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika.
katopa instruction kuwana wadu msangano kuti wano milia kushinogwe wano washande hukumente washande hukumente na makansela na makipambo wano wichaju wano wapa hapa nikikiri hukukua hedu takatuta ura na wuta tipi ndiri ingo ndia mdu nyuru wama sitano wano nyura waya kukua uopeu shinogetu wa mdu kwa zimbeu ili kuya ndi munu wose.
Asi vamasuku mevati ayamanyepo vachiti vashandi vehurumende vebazi rezvekurima varikutyidzirwa nevatsigiri veZANU-PF.
Veni pawadi 29 panapa vanhu veZANU vakatoita mandiro. Mbeu yakabuda kuGMB hatizi mainikuse munhu wese. Vachipuwa vakabviswa maTriple C members ese. Dzaini mbeu iyoyo yaifanira kupuwa maTriple C members kana tingangoti vagari vese yaizopuwa vaiti masabhuku.
Vamwe vagari vekwachei vanoti mbeu yakawanda iri kupuwa vanotsigira bato rinotonga uye masabhuku verizhinji vachishayiwa. Sagare 50kg fertilizer yerudzi rwecompound D rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti US$39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45. Sagare 50kg reyuriya rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti US$70. Kuchitiwo fertilizer yepamusoro kana kuti AN iri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti US$52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu iri kutengeswa nemadhora makumi matatu pamakirogiramu gumi kana kuti US$30. Ndakamira Studio 7 Masvingo, Jenny Godfrey Mtimba.
Chikwata cheCommonwealth change chine nomwa munyika chinoti vose vachasangana navo vari kutenderana kuti Zimbabwe idzorwe mugungano renyika zhinji dzaive pasi peutongo weBritain idzi. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupeta rwendo rwavo, mukuru wechikwata ichi muzvinafundo Louis Franceschi vati Zimbabwe yatora matano akawanda anoenderana nezviga zvakatarwa negungano ravo zvinoda kutedzwa nenyika dzinoda kupinda mugungano iri.
Certainly the conclusion is that Zimbabwe has made very impressive progress on those kind of alignments they were asked by the heads of government from the Commonwealth to make so as to be aligned to the charter, to the Commonwealth charters and the values enshrined in this charter. It's also a beautiful coincidence that the Charter of the Commonwealth was signed in 2013, which is the same year the Constitution of Zimbabwe was passed.
Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakabvumiranwa nevatungamiri venyika dzemuCommonwealth icho chakaitwa muna 2013. Zvizhinji zvacho zvakafanana nezviri mubumbiro reZimbabwe ra-2013.
Vati gungano ravo rinoda chose kuti Zimbabwe idzoke muCommonwealth, asi vakati inofanira kutevedza matanho mana ese anodiwa kuti zviitike. VaFrancisco vati Zimbabwe iri pachidanho chekutanga uye vati vachanyora gwaro ravo iro richatumirwa kuvatungamiri venyika dzese dzemugungano iri kuti vape pfungwa dzavo vasati vaenda pachidanho chinotevera. Havana kupa nguva kuti izvi zvichatora nguva yakadini. Vati chimwe chakabuda munharurano dzavo kubva kumativi ese inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vanoda kubatsirwa kuita nhaurirano dzekuti vagadzirise zvinonetsa munyika. Vakati vatapi venhau vanofanira kubatsira pakuita izvi.
Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting. Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting.
Gurukota rezvemutemo vaZiambiZiambi avo vange vachitungamirira chikwata chehurumende munhaurirano neCommonwealth vanoti Zimbabwe yatora matanho akawanda ekuona kuti munyika maita utongi hwejekerere, sarudzo zvakachena pamwe nekuti vanhu vagara zvakanaka.
We therefore wish that our interest to join the Commonwealth is considered on its merit taking into account the significant progress that has been witnessed across the entire spectrum of civil, political, social, and economic rights of our people.
Tinoda kuti chikumbiro chedu chekuti tidzoke mucommonwealth chiongorerwe pachitariswa zvese zvataita panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu.
Zvichakadai, mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanoda kuona Zimbabwe yakagadzikana ichihidzana nedzimwe nyika, uye bato ravo rinoda kuona nyika ichidzoka mugungano recommonwealth. Asi vati zvinoitika chete kana vana veZimbabwe vakabatana.
Izvozvo zvinouya chete kana tawirana pachedu. Hatingatauri nevamwe tisati tataurirana pachedu. Zvanza zvinogezana. Zimbabwe inofanira kubatana pachedu, towirirana, tova nechinhu chimwe chete, togadzirisa kuvavana nokumarana, tochienda togadzirisa kunodzokera.
Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mucommonwealth mushure mekunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vasangana nhasi musangano wechimbi-chimbi kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 kuBali, Indonesia. Musangano uyu wakokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ukapindwa nevatungamiri venyika dzeCanada, the European Commission, European Council, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain neBritain. Musangano uyu waitwa zvitevera kukandwa kwechombo muPoland pamuganhu neUkraine ichikauraya vanhu vaviri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti havo havafunge kuti chombo ichi chakakandwa neRussia sezviri kutaurwa nevamwe. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemutyairi weMagonyet vaBernard Ndabambi, vanove mumwe wevatungamiri vesangano rinomirira vatyairi veMagonyet reUnited Truck Drivers Association muSouth Africa. VaNdabambi vanobva kugokwe mubhuku rekwa Ndabambi vachiberekerwa vachiberekwa nava Pichani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakaenda kuSouth Africa ndaona kuti zvinhu zvayo zvikunetsa panhau dzemari, simba remari, simba rekutenga kwayo rakanga richisingatombo zvitakatomboiti. Saka ndakasarudza kuti regedza yangu chese ndiende kuSouth Africa ndimbonozama. Ndakatanga ndatomboenda kuMozambique. Ndikaona kuti kuMozambique ndichaita dambudziko reiro mutaura aya Portuguese aindinetsa. Ndakatevera kuti ndiende kundogona kunzwa chisuduku. Iye achindevere ndinochinzwawo nechirungu ndogona kuchitaura. Ndokuenda kwandakaita kuSouth Africa. Ndakasvika ndichityaira, ndakambotanga ndamboona kusecurity ndisandaziva kuti ndotsvaka kuri maketa basa ndichinda kupi. So ndiri mutyairi.
Ndo basa ramanga muchiita here muri kumusha vaNdabambi?
Kumusha ndangoshandawo basa akasiyana siyana akawanda wanda ekutungamira mumabasa umu kugadzira chimakanika, kuweredha ya nezvimwe zvakadaroda zvangorisiyanesiyana. Asi muchidimbu ya ndakaita zvakasiyanesiyana.
Matambudziko apa amuri kusangana nawo mukugara kwamakaita kuSouth Africa uye mubasa renyu?
Zvinonetsa pakushanda uri kunyika yehopotere seni muzviziva kwangu, zvekuti mari paunosvika hauzive kuti pei inotambirwa imari. Havazokupai mari dzakaita dzesedzo nedzimwe nguva. Asi wose zvavo makamana sikuzaa zvandakasangana nazvo ini, wopuwa mari inenge yakasiyana neumwe waumunomu. Zvinotevera zvimwe zvaina ndezvekuti pamabreakdown, ukaita breakdown paya paunenge waitira breakdown dzinenguva, zvoenda nekuti murungu wako anokasira kukuatenda here kana kuti anononoka. Nzira dzaunenge uri dzachona idzodzo dzinenge dziri dzipi senge KZN. Unezvati hazvizi zvekuti vamurungu amboita zvekunonoka kuti ndozouya ipapo. Anofanira kukasira nekuti unenge usiri safe, you can be attacked at any time. Kozotiwo zvimwe zvacho ndizvo zvekuti munhu wega wega chero wasangana nemurodhi anokwanisa kungokubvunza zvaanoda. Saka anytime mabvi ako anodamburwa, anytime iwe unogona kukuvadzwa, anytime mota dzaitotsva.
Ndezvipiwo zvamungati izvi zvakandinakira izvi kubva kuenda kwandakaita kunogara kuSouth Africa?
Pa South Africa paya kuya kuya uku ndakadzidza zvakawanda kuti industry inofamba so zvimwe zvidzidzo ndakatorawo ndikadzidzawo transport management zvimwe zvakadaro ndikazviona kuti ha zvinhu zvinoita izvi shipping and forwarding ndikazviitawo kuno ndikazviona ndikatombotora zvimako zvidikidiki ndaona zvinoita izvi zvimaforklift operator ndinoda ndagara nyimboopata zvangu mai mabuldoza so ya ndakawadzidza zvakawanda ndikaona kuti kuindustry chaiko chaiko kune zvinhu zvakawanda zvokudzidza fanike scrape inobva yatasanurwa ndekuitwa iko mishini ichiprocessa vanhu vachirarama vachinhonga pasi hakuna chinoraswa chimwe yandakazoona pano ndechekuti South Africa uku kune maorganization anobatsira vanhu zvokuti vanenge vasina mapasipoti nemapemits vasina kwavanoshanda vane tunzvimbo twavo kusouth africa yese twavanoziva kuti apa tikaenda tinoona zvekudya musi wakati tikaenda panoona zvokudya musi wakati vane tunzvimbo twavo twakadaro takaona mibhedha nezvimwe zvinhu zvitsva chaizvo zvokudya zvinotobikwa patsva nepekurara panotopuhwa kumachechi nezvimwe zvakadaro ndakashamisikawo chose ndekuona kuti sevhisi iyi yakakosha iyi izvozvo zvakandifadza chaiko kuona kuti aiwa apaneka kurongeka handizivi kuti mari inenge ichibva kupi ndonga madhona organizations kana kuti igovernment wo kana kuti in partnership negovernment or something but just that izvozvo zvakandifadzawo chose.
Tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachitaura kuti vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana kumusha atingati maprojekt. Imiwo mune zvirongwa zvamuri kuitawo here kumusha?
Ndine shungu yekuti ndiinveste kumusha, ndo shungu yandinayo. Ndiri kuzama kuda tafainda kuti kuona zvakanakanaka kuti mumusha munei zvinobuda ndezvipi, zvinoita ndezvipi, zvakaoma nezvakareruka ndezvipi, zvichinga takadaro.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaBernard Ndavambi, vanove mutyairi wemagonyeti uye vari mumwe wevatungamiri vesangano reUnited Truck Drivers Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makwikwi makuru emutambo wenhabvu eFIFA World Cup 2022 ari kutanga nemusi wesvondo kuQatar. Mukugadzirira mitambo iyi, vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita sava Steven Magolis vanoti vakaona zvakakosha kuti vatange chirongwa chekupa veruzhinji mukana wekuti vaone mitambo pamaterevhizheni makuru. Avakaisa panzvimbo yekufarira muHarare inenge ichiratidzwa mitambo iyi paichatanga. VaMagolis vanotiwo vakagadzirira nzvimbo inonzi Steven Magolis Resort, iyo inopa mhuri nevatsigiri venhabvu neveruzhinji mukana wekuti vaone mitambo vakasununguka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Nzvimbo iyi iri kuWaterfalls muno muHarare, kuHarare South. Nzvimbo iyi iri mukati neresort yangu inonzi Steven Magolis Resort. Resort yangu inini ine zvakawanda zvinoitika imo. Iri pa75 acres. Saka 75 acres idzo dzokuti dzizare mune zvakawanda. Tine madhamu mairi, mabhoti anokuza imomo, tine mabhiza vanhu vachitasva, mazipline, giant swing, makanoes. Yoyo screen yamataura yebhora iyoyi inoita 8 meters by 5 meters and ine space yakanaka yekugara. Tine pool yatikatovhura musi weSaturday, ine 600 square meters and ine maslides anobva muchikomo so achidzika akareba. Tine inonzi virtual reality simulator. Tine nzvimbo inoriswa music, vanhu vachiterera vachitya vachinwa zvavo, pane stage iripo. Saka nyaya yebhora yese ndeyatikagadzira kuti vanhu vauye vachizoona havo bhora vachitya vachinwa. Voita sevari mustadium iyo iri pascreen vanenge vachiona zvichitoitika live.
Vanenge vachida kuona nhabvu vanenge vachibhadhara here kana kuti zvine zvakamira sei?
Havabhadhari. Vakadzingana wapinda mukati, kupinda mukati ndokunobhadharwa. Ukangova mukati unongonoona nhabvu. Kana vakada kubuda uchidzoka unongoita uchibuda uchidzoka uchimbonotamba mizerere iyoyi nemamwe mabhiza muchitasa uchidini. Ukangovada wodzoka hako kana vakada kumbonotya kunwa whatever unongoenda uchidzoka pasina anokuchacha.
Kupinda muresort yenyumo kuno tora mari yakawanda sei?
Kunoita $5 pamunhu mukuru, $3 pamwana muduku.
Saka munoona vazhinji vachizouya here panguva yenhabvu uyezve mungavakurudzire kuti chii?
Well, chichiri chinyowani bati tiri kutarisira kuti vanhu vanouya. Tinokurudzira kuti kana une vamwe ndo panonakidza bhora. Makawanda ndosaka vanhu vachienda kustadium vachibhadhara kuitira kuti vaone nevamwe.
Avo vanga vari vaSteven Magolis, vanhu vamuzvina bhizimisi vachitaura naMavelas Mhlanganya uye vari parunare muHarare. Vateereri musakanganwe kuti kuLive Talk tichatarisa matambudziko ari kutarisana nevanodhiraivha magonyeti. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ibandla leZanu PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abasola kakhulu abakwenza ibutho lingakagenquli umuyi uRobert Mugabe balelungelo lokubuyela kubandla leli. Oke waba ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo ngoba selenelise ukugcwalisa okunye okwakumele likwenze ukuze lamukelwe inhlanganiso le. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Louis Franceschi okhokhela iqula leli utshele intatheli zindaba yeHarare namhla ukuba bakhulume lomongameli Mnangagwa, abamabandla aphikisayo, abezokholo labenhlanganiso ezizimeleyo ngokubuyela kwele Zimbabwe kumanyanolo.
Yes, Zimbabwe and the people of Zimbabwe wants to be part in the Commonwealth and should be part of the Commonwealth.
Uthi kulesinqumo senhlanganiso yeCommonwealth esomnyaka ka-2013 esaphawulwa eKampala esilawula lokho kumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze lingene kulumanyano esithi isisekelo sombuso weZimbabwe silawula okuningi ukuhambelana nesinqumo lesi.
Concludes with a report that is circulated to heads of state, heads of government. Heads of government have a period of time that is not so long, exactly usually 30 days or something like that, to give responses, and then after that the country is invited to make a formal application, and after that the admission.
Uqhubeke esithi okuningi abakuthole kuhambo lwabo namhla ukusibanga sakuqala salokhu abafuna ukukwenza ukuze le Zimbabwe libuyele kuCommonwealth. Uthi kulezigaba ezine okumele zilandelwe ukuze le Zimbabwe lingene kulomanyano. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi kuqakathekile ukuba le Zimbabwe libuyele kunhlanganiso le.
Excellency, in the update provided by myself and colleague ministers, you were appraised of the significant strides government has made in enhancing civil and political rights of citizens through the alignment of laws and constitution with statutes relating to human rights given priority in that process.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, utshele iqula le-Commonwealth ukuba kumele kukhitshwe emajele ababotshiweyo abafana labemthwakazi Republic Party lo mmeli wezengeza West uJob Skhala. Uthi uvumelana nokuba ele Zimbabwe libuyele kuCommonwealth.
This is why we continue to speak to ZANU-PF, to our colleagues across the political divide, to also respect the need for good governance, the need for respecting their competitors, the need for respecting citizens, so that we are able to start building bridges.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriebenga laye okubandla le-CCC.
Abonisa ukuthi umumo okhona esizweni, kodwa nje sithe ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth, iZimbabwe yaphuma kuyisinqumo esaphuma kuZANU-PF, kwakungayisiso sinqumo esavela ebantwini. Njengebandla sibona ukuthi ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth ku-affecte abantu abaningi kakhulu, kungakhangela even abantu jikelele, abantwana abafuna ukuyafunda emazweni nalawo kuyabayinqabela.
Ele Zimbabwe lasuswa kunhlanganiso ye-Commonwealth wayengumongameli umuyi Robert Mugabe owakuthiwa wephula ilungelo loluntu njalo uhulumende wakhe ukhuba ukhetho olungaqedakaliyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla leZANU-PF lithi uSkhwica Mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abacela ukuxolelwa libandla leli kulandela ukudlelana kwabo lamabandla aphikisayo bekucelele Generation 40 kubandla elibusayo. Bayakwazi okumele bakwenze uma befisa ukubuyela kulo. Umoyo lo Joao balobe incwadi ejulileyo izolo bexolisa ngabakwenza ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Owagenqulwa libutho iGeneration 40 isekela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe owayefisa ukuthi kungene umuntu amsekelayo esikhundleni sikaMgabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemibiko webandla leZANU-PF umnumzana Thafazi kwaMgwadi uthi bayalincoma kakhulu inyathelo elithethwe ngababili laba kanye lesibindi sokuthi balobe incwadi bexolisa kulokho kuhlamuka abakwenzayo. Uthi kumele benze konke okufunakalayo uma befisa ukubuyela kubandla elibusayo.
I find it very difficult to suggest that the party might have a decision to take because the letter is not addressed to anyone per se or anyone in authority who is in a preposition to cause for a deliberation of their case.
Umgwadi uthi umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaza abantu bonke abaphumayo labafisa ukungena kubandla leZANU-PF ukuthi bebuye ngobunengi babo.
But that must be on the basis of genuinity and that will allow the party to grow as we move towards 2023.
Esinye isiphathamandla ebandleni leZANU-PF leli umnumzana Joseph Chuma upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Inhlanganiso yeZANU-PF inhlanganiso evumela umuntu onke isikhwama esikwana wonke umuntu ofuna ukungena phakathi waso akudumale phakathi ngoba kwesi sikhathi ungaphuma phandle kusuka kuqande kubethe umoya ongajayelekanga. Hayi, kuhle kakhulu okwenziwe ngamadolona awo, siyawuncoma kakhulu njalo sithi bona siyamukela ubana bazabuya sisebenze kuhle endlebeni zonke eziZANU-PF njengoba nje silibandla elivuleke umngqondo, ibandla elifuna ukwenza lokho okuthiwa ngesiNgisi i-engagement le-re-engagement.
Umoyo uJoao lomnumzana Xavier Kasukwere babaleka eZimbabwe sebekonjolozelwe libutho elalisithi benza okungekho emthethweni. Abanye babo ababekucelele G40 bagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Kukhanya engani babefisa ukuba umnumzana Sydney Sekeramai angene esikhundleni sikaMgabe owayesekhulile. Abanye abaphikisayo bathi kulungile okwenziwe ngumoyo loJoao, kube labanye abakusolayo lokhu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uthi balelungelo lokwenza abakufunayo.
Ngoba phela siyafundiswa ngabazali ukuthi umbuso ngamazolo, ungathi ubusa uphatha abanye abantu ngani izinyamazana. Kusasa kuzabuya uFaro ongazi uJoseph, uzagcina la usisidla imbuya ngoluthi. Hayi, Jonathan loJoao, siyabafisela inhlanhla njalo balelungelo ukusikhethela amaphathi lamachurch abawafunayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi akwaziwa ukuba abantu laba baxolisa kubani.
Nxa umuntu eyindoda ephambanisile kodwa eyenze into eqondileyo akudingi ukuthi axolise. Baxolisa ngobabaphambanisanga lutho, ngoba uhulumeni kaRobert Mugabe wakhipha ngodlakela. So utshengisele ukuthi ngesikhiwa ngabana ama-principles, singazi ukuthi okwakhathesi sesimelele khona ukuzwa ukuthi hayi bazabizwa. Kube lidile elikhulu sebetshengise ukuthi ngabala mgogodla.
Umnumzana Ashley Funye eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe uthi akuqakathekanga okucelwa ngumoyo loJoao.
Siyakubona ukuthi abalani le-national governance, that's why bona baphuma besithi babona i-violence, babona ama-violations of human rights, Bekunotha izinto esavela sikhuluma ngazo kodwa namhla sebuyela but thina sithi akula into etshintshileyo in terms of governance. Actually izinto sezikhulile sezi-escalate nama price ama commodities kuyadura akusela ndlela kahle eZimbabwe.
Kuthi umnumzana Michael Mpala ohlala eHarare uthi ukwenza kwababili laba kuyindlela nje yokuzwisa ubuhlungu umkhokheli we-CCC
ngoba singakhanyela inyanga eziphelileyo lezi laba bantu bengani abahlangani laye abazwanani ezintweni ade bezenza bengani bayahlaselana njalo bayathethisana kumbe bayasolana kuTwitter. So lapha ngezinye indlela zokumtshengisa ukuthi yena abalandaba laye kumbe bafuna ukumtshengisa ukuthi iphathi yakhe entsha i-CCC ayifomayo ayisoze iye ndawo. Ngezinye indlela bafuna ukuyikripla sebefuna ukuyiqeda sinto ukuthi ikhele iphathi le.
Akwaziwa ukuba uKasukuwere uzacela laye uxolo kubandla elalifuna ukumsusela amanqe. Kwaba lokuxokozela okumangalisayo ngesikhathi uMgabe esuswa esikhundleni Libutho ngomnyaka 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa njalo edinga ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. UTrump ube ngumongameli kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma esikhundleni lesinyakenye ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Kumbiko awethule izolo esemzini wakhe eFlorida, uTrump uthe uzulu weMelika kumele amvotele abuyele embusweni ukuze ahlenge ilizwe leMelika lona athi selibulewe ngumongameli Biden. Uthe ukudula kwempahla ezitolo kuveza sobala ukuthi uBiden uyehluleka umsebenzi. Akukhanyi ukuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bazamvumela yini ukuthi abe nguye oncintisa emelele libandla. Kulabanye njalo abebandla lakhe ababikwa befuna ukuncintisa abafana loSiba Lukhulu weFlorida umnumzana Ron DeSantis. Abanye bathi abasamfuni uTrump ngoba esehlukanisa uZulu ngenkulumo elenzondo, kuthi abanye bayamsekela kakhulu. Umongameli Biden yena akakatsho ukuthi uzancintisa na kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba kaTrump yethusa njalo iyachaza njalo, ikabili indaba leyo. Ichaza ngokuthi ke azabe sibone umuntu othengwe nje ukhetho kumbe othethe ephumile wamongameli ephendi kanjalo futhi ufuna ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela e-Israel kodwa bekuza uNetanyahu uyaphuma ngingaphuma ngena. But America sabe sekuqala lokho. Then kwethuse ngokuthi-ke sizibuza imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve ukukwenza ngesikhathi engumongameli. Abone ngani engaphithuba lesibili angakwenzi.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini ngoba kulabanye abafana lo DeSantis weFlorida labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho luzayo.
Nxa sikhangela okwenzakale kukhetho olufamba ngokudlula lolu ama-midterm elections. Abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-hand-pick choices akhe banqotshiwe kukhetho lolo. Okubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olweneleni okutshengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lavuma ukuthi kube nguye njalo oluthungamela nxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengosomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo oliqili ubone kufanele ukuthi ahle akhulume khathesi ukuthi kukhetho luzayo yini enzamela ibandla lethu. Okwenza ukuthi-ke abanye abafisayo behle bedede lemuva beqalise ukuzidawutha like ukubona ukuthi kodwa mina nginezayini ukuncintisana lo muntu ongangoTrump. So i-strategy asekufakile. Sizabona-ke ngokunye kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump alithungamele. Sikhumbule ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi, olamacala amlindileyo ema-court lapha. So njengebandla bangavuma yini ukuthi befake umuntu olamacala angaqedi ukuhlola e-court.
Umnumzana Simbarashe Nemba Ware intathela izindaba elandela okwenzakalayo kwezombusazwe eMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Patricia Moyo ohlala kwele South Africa. Unkosazana Patricia Moyo.
Ngilapha eSouth Africa ngithengisa ama-roofing sheets. Ama-roofing sheets ngitho amazenge okufulela. Lamasofa, lama-fridge, lembheda.
Yes, sizokuthiwa njalo ulama-alamu. Yes, sizokuthiwa ulama-alamu lokunye akusitshele ngakho.
Ye, ngile security yama-alamu system and elama-cameras. Siyakuthengisa konke khona lokhu and even ama-computer angikhona ahambisana lama-alamu. Siyakwazi ukukonekthela efonini yakho ukuthi lapho yakukhona ukuzibonela ukuthi kwenzakalani i-shop yakho or engine yakho.
Akusitshele okuningi khonokho, kwenziwa njani khonokho?
Silemhlobohlobo ethiyeneyo eyama-alarm system and cameras. Silamakhamera ahamba engu-8, ahamba le box lakhona. So into esiyenzayo wena ungathenga even ulapha eSouth Africa uthengele eZimbabwe, sakuthumelela eZimbabwe, sikuthumelele lo muntu oza kufakela endlini yakho ukwenzela ukuthi ubone anything eyabe isenzakala or kufamu yakho.
Ye, so kunceda kangakanani konoko ungakufakela abantu? Ufakela abantu baphi njalo kuyimalini ukuthi ufakela abantu?
Yo, manje i-catalog price yami angikho emsebenzini manje sengithazile, angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuthi ngilinikeze i-catalog price yami, but kuyanceda kakhulu especially abantu abahleli bengekho endlini. Kuyanceda kakhulu ukuthi ubone ukuthi izinto zakho zonke ziphephile eplazini lakho, inkomo zakho ziphephile, imbuzi zakho ziphephile.
Yes, singathi sifakele abantu abaningi kanganani njalo bangaphi, bakule South Africa kumbe baseZimbabwe?
EZimbabwe, the UK, lakhona lapha eSouth Africa.
Bathini abantu bafakela khonokho? Akusitele ngokugcweleyo.
Bayabonga kakhulu because babona ku-useful. Because kulezi nsuku ukuganga ngaphandle kuningi kakhulu. Kukhona ababekubona kusenzakala even bekhathana.
Ye, so ke abafuna ukuthi bekuxhume, bexhumane lawe, kumele bakuthole njani?
Ngu-071-02-076-02. Lo-067-217-9610. Yatholakala kumanamba lawo ku-WhatsApp lakumakhona.
Unkosazana Patricia Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, sixoxe laye eseJohannesburg. Imbongi elodumo u-Albert Nyathi, lo mculi owaziwa emhlabeni wonke jikelele u-Love Mo Majaivana, balungiselela umcimbi omkhulu wokuthakazelela insuku zabo zokuzalwa. Ababili laba bathakazelelwa ngabantu abaningi okumangalisayo eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngomcimbi lo, sixoxe lo Nyathi.
So uzathi ngoNovember u-15 uChaizadane uJaivan umZulu uthenini sedenti ngoDisemba ngaphesinyana ndika-14 mina November 15. Ngakho-ke sike saxoxisana nomajiki ukuthi uyazi kuhle ukuthi ephile esethilele kuhle kanje, kodwa kunabanye abantu kumele bakhumbule abantu abadala, ikakhulu abantu abadala abakuma-home, ema-old folks home, ema-nursing home. Abadala laba bagcina, abadala laba basilisa kaningo, abadala laba uhlupho yukuthi batheli sebengani ba-isolate babodwa nje. Ake sibatshengise ukuthi njalo sibatshele ukuthi siyabathanda, siyabakhumbula. Ngakho-ke ngaleyo ndlela sasecabanga ukuthi hhayi laba zele kwabona bona le kubonawayo ezenzela ekukhumuleni nothem point kusom kuthiwa nursing home, ekukhumuleni nursing home, kodwa ngabantu abadala hayi bele sesibiza entendeni ngabe lithabe livele babuye baze ngabe ekukhumuleni sihinde sizinyama sathijele zabo 1960 labo 70 abayi abayiso abakhulele zizwa bebangani bese sebasithazanyana kodwa njengoba ke sinjalo leHarare ukusabangane ngapha sebeyinye futhi ngapha eHarare then kulendlela ukuthiwa yikaranta erushinga njalo kuthi kulendlela kuleihome khona ngalo kuthiwaoehome sizenze inye khona ngale ngoba sebenza nabanye okuthiwa-health aid. So i-health aid yiyo engingelanandela leyo home erushinga sizenzela khona okunye khona ngalo yafumi njalo
liyabe lilonke yini uyabuthi lo mzukulu wakho yini umajayivana uzanelisa ukuthi
hayi khona lapho ke bemfuka ukhathi ukuthi hayi yena yabe endaweni yakhe khona le yasozabuye eyabe esheya khona le America kodwa ke sisonke ngoba i-celebration i-celebrator sonke bobulawa kuzabuye umanyashi unina then eHarare kuzabana umfo wabo emnendeni umaji ngoba ukuba le minyaka engu-6 le minyaka engu-7 banojejo ikilile silekale njalo isizathu sokuthi sithi celebrate sijabule sanqoke soloshe njengamathori amalokhuzenile azaba bayi-intetionanokopenjinipambi i-reason ngaphandle ipambi yakhona ngamuntu ebuya ezotshiyela okhulu nabogogo isiko ordinarily wonke iziko njengoba kungamabhebethu so elizaletha amathekhe lethi iziko linika thina hhayi likanokhulu nabogogo so obuya ezonika okhulu nabogogo kuzavunyelwa kodwa obuya ezojabula kubeka ngoba funi bantu abaningi kakhulu into eyihlale sincane aso sikhathi sokwenza imali asikwenzi ngoba sisenzela imali akula mali kwenza-ke nama-corporate i-corporate ngiyazi ukuthi ingwebu nechibuku zombili zithomisile sebili njalo i-3D event management izaprovide ama-t-shirt konke kulawo continental baningi ngaze ngibaqede
uyabe unini lowo mcimbi nyathi
eHarare kumhlaka-3 December kobulawa mhlaka-10 December ushinta kungakumelele kumhlaka-17 December yena kafusi ekhaya kumhlaka-27 December
u-Albert Nyathi imbongi elodumo sixoxelayo eseHarare. Bathola phose amakhulu edlula amathumi amathathu amadola eMelika $320 ngenyanga abancedisa abatshayeli bezimoto ababizwa ngokuthi ngowindi kanye lama-rank marshals abaphethe indawo ezitshiyeneyo lapho imijova ethwala khona uZulu kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Basebenza gadalala abancedisa abatshayeli abakhangelelwa phansi ngabantu abaningi. Kodwa okumangalisayo ukuthi owindi lama-rank marshal bathola imali edlula eholwa ngababalisi lezisebenzi eziningi zikahulumende labasebenzela amankampani azimeleyo. Bathola imali esuka kumadola alitshumi lasithupha kusiya kumadola angamatshumi amabili ngelanga. Omunye wabasebenza phansi kwabatshayeli ngumnumzana Antonio Zulu othi bathola imali ngokwabelana bengagqiba umsebenzi nsuku zonke. Banengi abathola imali le ngenyanga loba nje bethwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Bathi okwamanje kuyadobheka kancane imali kulandela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane lo. Kusukela ngomnyaka ka-2020 umnumzana Nyasha Mugara omemezela izimota ko-hyper enzikini yedolobho uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bahamba ekhaya bafunda ukutshaya izitina.
After I looked at really, that is lama up in town 1 and 2s. I'm a police super, but I got this old one over. Since we the company PCT, City Transit, so I so no more this.
Njalo okumsebenzi okumemezela abasebenzisa imichova enkulumane 12 umnumzana Xolani Moyo uthi bekungasebenzeki ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kodwa sokungcono kulezi insuku.
Ngezakazi wale sisebenza nzima ukuthi amapolisa abesigijimisa umbe i-city council but sithese sifake i-association le-BCT izinto zayehlazo zaba ngcono kakhulu. Abe kuzima sibili kakhulu ngoba besi-imforced ukuthi sabuthave ngacharge amadola ebantwini ngenxa yokuthi amakhomba bemali ijobo. For now angeke ngitsho ukuthi sowulobunzima obukhulu kakhulu because ubuzima nje sizayo sobudlule for now ubuzima ngikhona hayi ayisoba yibo lobo mali sana.
Umtshayeli womtshova umnumzana Nkathazo Nxumalo uthi basebenze nzima ngesikhathi se-COVID-19 loba nje bekule mali.
During i-lockdown abe kunzima sibili nothi kancane kabe kunzima kakhulu because besigijima each and every minute. Owazi imota vele ihlala idumisa egiyeni anytime yabaleka yabo. But we are saying that we are going to get the wins. Instead, we will be mad. As a man, that is, Kareza was saying. Kareza, what I say, I go on a civil part. Imara was saying, in this Kurimota says his name, yabo. In Tenga, he chose a party. So far, I am getting the right. I'm sorry, dude.
Umchayeli u-Abraham Banda uthi basebenza kahle lama rank marshal kanye labo windi.
Adina sila problem nawo amathawuta lawo suku sitela sixa sokujuva nini nini vele sasishiye imali leyo ngaloda umtsheli imali yakhe ngokuyisikhongo sakhe.
Namanje
wenzabe after lockdown into esiyenzayo futhi.
Babiza
abadala ukuthi bezobhala nokusincedisa kunamanye amacustomer adelelayo ngabonabo mashala amacustomer amanye angadeleli.
Umnumzana Magwere Phiri laye otshayela izimota ezithwala uZulu uncoma ama-rank marshal esithi ngabantu abalezibindi ezimangalisayo.
Ngamadoda alezibindi kakhulu ngoba ukuze sabuye ethawuni yibo ngoba bebisa abantu izisipotsho bona bona bethi badala amanini abalindi silihambisa ezindlimolo ziyabuya. So ngamadoda sabaphila la kuhle kuhle sawathanda futhi ongahloniphi vele beyahlonipha ngakibo but thina sizodwa sahloniphana lawo ngoba benhlonipho vele even na ungumama akungelanzi nowakho bhanxa uhlonipho vele vele silainhlonipho thina labo sahloniphana mna kibo ufonhlonipha ngisolilotho. Ngoba mna ngiyabonga ukuze sibuye la yibo lockdown ebisiphosile kajani but bona bakhona basimele zazisaphendo.
Owindi lama-rank marshal bathi bayenelisa ukuphila lemuli zabo loba nje sisibi isimo somnotho weZimbabwe. Abanye bathakazelela umdlalo wenguqu ungeke ubakhuthe emidlalweni yeqembu le-Highlanders kumbe ibhoso emagumeni ngempelaviki. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yeWobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lithi iqembu elimela ilizwe leBrazil yilo elizaphakamisa inkezo kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqala ngesonto elizweni laseQatar. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sakhulayo lebuhamu moyo ukuthi abadlali abasakhulayo abadla amahabula yibo abenza iqembu leBrazil libe sesimeni yesihle sokuphakamisa inkezo kumidlalo yalonyaka.
Ngibona ngathi iBrazil ezawini. Hayi, iBrazil lama player alikhona ukudlala ibhora abantu abanjengabo Neymar labo Vinicius Junior.
Umqondisi weqembu leToronto elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 Admire Panda uthi eli-Argentina lizamangalisa abaningi ngokuphakamisa isicoco.
Mina ngombono wami bonani i-Argentina izathatha. Why? Because ama-squad amanye ama-countries, Spain, Portugal, Brazil, from ku-keeper usiyafika to the last striker bonke bayaziwa. But ngasikhayele ku-Argentina you find ukuthi maybe from abangaziwa maybe they are 7-8. Team yonke. So I think mina Argentina yathatha because it's time ukuthi ngama underdog.
UGlaudet Khumalo othakazela umdlalo wenguqu uthi abagadli beqembu leBrazil yibo abaza kwenza leli qembu kube yilo elizaphakamisa isicoco.
I think Brazil singathatha ngoba singathi ukukhayela kuya i-attack yabo is strong kakhulu. Bale attack is strong. Hayi Africa ish kina sasingabaphelezele Senegal singathi ukukhayela kuya maybe Senegal singabaphelezele sebachiya ko semi final.
Kwadlalela iqembu le Highlanders umkhokheli Dube uthi akusoze kube lula ngoba amaningi amaqembu aqhinileyo kulomncintiswano.
Bakhangela ukhayela iBrazil, ukhayela iPortugal, ukhangela le Germany.
Good Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabokuza abatshayela izimoto emazweni atshiyeneyo. Singekehlukani othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iqula le-Commonwealth elikwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Okwaba ngumongameli kwele Melika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.